manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare maneru anasi uri musiwe mugovera zvita 4/2021 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tokutaura isusu kutsvukuda diaspora vote inotaura iyo kuti vose vari kunze kwenyika vari kunana UK kusouth africa vanotenderwa kuti vavhote zvinotaurwa muconstitution per section 76 tokutaura kuti voters roll ngaicherechedzo kuti iva transparent
MDC alliance inoti haisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo
Zvairi tinorucherechedza seboka reVSEX nekuti izuva rakakosha kuma members edu anorarama nehurema izuva rekuti vanowana mukana wekuongorora mashandira vari kuita mukana wekuongorora maopportunities avanawo mukana wekuongorora kuti machallenges aripo ndeapi ogadziriswa nenzira yakaita sei
Sangano Revenders Initiative for Social and Economic Transformation rinoti rakarangarira zuva reInternational Day of Persons with Disabilities zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Bato guri rinopikisa munyika reMDC Alliance rinoti harisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo vamunangagwa vakataura mashoko aya apo vakaita musangano wepolitibro yebato ravo svondo rino MDC Alliance inoti mashoko avamunangagwa aya anoreva kuti gakava resarudzo harisi kuzopera munyika Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
This misplaced narrative that we need
to zvokutaura kuti tinoda kuvandudza zviri maererano nesarudzo pamwe neupfumi hwenyika zvakarasika. Hapana munhu atanyatsotaura kuti ndezvipi chaizvo zviri kuda kuvandudzwa zvinoenderana nesarudzo.
Vamunangagwa vakataura mashoko aya pamusangano wepolitibiro yebato ravo muHarare nechitatu as MDC Alliance inoti mashoko aya anoratidza kuti ZANU-PF haina kuzvipira kuita sarudzo dzakachena mutauriri weMDC Alliance muzvare fadzai mahere vaudza studio 7 kuti pane zvakawanda zvinobata nyaya dzesarudzo zvinoda kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa vachiti vanoda kuti sarudzo dziitwe munyika pasina anenge achigunun'una
tokutaura isusu kutsvukuda diaspora vote inotaura iyo kuti vose vari kunze kwenyika vari kunana UK kusouth africa vanotenderwa kuti vavhote zvinotaurwa muconstitution per section 76 tokutaura kuti voters roll ngaicherechedzo kuti iva transparent tokutaura zvakare kuti matv nemaradio anobhadharwa nevanhu mataxpayers ana zbc nemaradio ese ave ivo asingaonekwa achifevhera zanupf tokutaura kuti nzira inoitwa yekudaidzira maresults ive nzira yakatsetsa seka inowirana nezvinotaurwa muconstitution tokutaura kuti mitemo yedu yemaelections ngaiwirane nezviri kutaurwa muconstitution zvaka
vamunangagwa vanoti vari kutarisira kuti bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemuna 2023 pamwe nesarudzo dzechipiri dzemabi elections dzavakati dzichaitwa muna kurume gore rinouya zvichitevera kufa nekudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende pamwe nemumakanzuro akawanda munyika neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora
tinoda kuvashashanga pamabielections uyeze tigovarakasha from a harmonized elections.
Asimu zware maere, vati zirukuta rwana wa mnangagwa ndezo mgozi maturo, sezo batu ravori nerutu giromu nyika yose, vati urumende ya mnangagwa, iruku kundikana kusimu zira upumi wenyika, sujapa kutiveru jinji vasa votere batu iri.
Unuwese kumamisha, kumataundi, kumacities, maprovinces, ose vanvese varukutaro kutingapi nda hake mkwamana. Sakataka tarisa izuzo, tichiunu zakare mararamira arukuita vanu, kutambara kurukuita vanu, kusafara ni kutonga kwa vamnangagwa. Tukutuona kuti hapana kana weye kuti vanga kunde mna 2023. Na 2023 munuweza kutinga pinde hake mkwamana vana vaende kumabasa. Vana vaende kujikoro, tijge, tichiguta, tivene upenyu wakanaka sima Zimbabwe.
Imwe nyanzu mnyazos matongeru wenyika, varashwit mukundu, vano tapana msiano pakatipe urumende mshaka varo bat Mugabe, ne urumende ya vamnangagwa, pamabati ruwenya zesarudzo.
Vanga veve SADC, vanga veve European Union, na mau maboka kazu siya nane maa sanga na wakashumira to ege muno Zimbabwe. Vosa waka taura kutuma fambisi ruwe sarudzo, na kunyasoti, na jekere. Kana utaana kufambiswa zvino kutsa vazhinji mafambisi wanoitwa zvinenge zvabuda musarudzo kubva kuma polling stations kana kuti kunzvimbo dzekuvhotera kunyanya kuma reserva ane chitsotsi chiripo mashandira anoita venhepfenyuro yeZBC inove nhepfenyuro inofa unge ichiburisa chokwadi nekutaura zvinofungwa nemunhu wese haana kunyatsomira zvakanaka.
Vamukundu vatiwo iyo commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC pache zvayo inotodawo kuvandudzwa sarudzo dzisa dzaitwa kuitira kuti pasave negakava rinechekuita nesarudzo sezvinowanzoitika pose panoitwa sarudzo munyika. Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudaira nharembozha yavo, asi amai Chigumba vakamboudza Studio 7 nguva yapfuura kuti basa rekuvandudza mashandiro eZEC rinoitwa nedare reparamende kwete nekomisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa nemumisika, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, rinoti nengo dzaro dzakarangarira nezuro zuva reInternational Day of Persons with Disabilities riine misodzi pamatama, sezvo nengo dzesangano iri dzichigara dzakashungurudzwa padzinenge dzichiita basa radzo. Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vaudza Rechoto weStudio 7 kuti nengo dzavo dzine hurema dziri kutarisana nematambudziko akawanda sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeupfumi.
Zuva iri tinoricherechedza seboka reVSET nekuti izuva rakakosha kumamembers edu anorarama nehurema. Izuva rekuti vanowana mukana wekuongorora mashandiro avari kuita, mukana wekuongorora maopportunities avanawo, mukana wekuongorora kuti machallenges aripo ndeapi ogadziriswa nenzira yakaita sei. Sekuzuva kwenyu zuva rinototariswa neUnited Nations chaiyo kuti pamasekta ese eikonomi vanhu vanorarama nehurema vobatsirwa sei. Saka isoro seboka ita nawirano nemamembers edu anorarama nehurema tichiona kuti ndezvipi zvatingaita kusimudzira mabhizimusi avo, kusimudzira mashandiro avanoita, uyezve kuti vange vachiwana rubatsiro kubva kwatiri nekubva kuhurumende.
Nengo dzenyu dzakawanda zvakadii dzinorarama nehurema vavadzai?
Ndinofunga takatarisa nyika yose nengo idzi dzinogona kusvika kuma 20,000 maguta ese emuZimbabwe, but mamembers atikungotaura akarejista neboka redu reVSET. Asi tikatarisa vamwe vatinongoshanda navo vasina chero kurejistawo, ava namba yacho inogona kutokura kana kutosvika kana kuma 50,000 chaiko. Saka vakawanda and ndozvinongokurudzirwawo kuti hurumende dei auya ichibatsira vanhu ivava, nokuti vanhu vakawanda, vanhu vari kushandira mhuri dzavo, vanhu vari kutaridza kuti havasi kuda kurarama nenzira dzeuhire asi vanotoda kuzvishandira.
Ndeapi matambudziko ari kusangana nenhengo dzenyu pakuita mabasa avo?
Ndingati matambudziko matatu atinonatsokuona. Rekutanga nderekuti pekushandira panoshangana nenhengo dzedu dzinorarama nehurema hapana kunaka, hapaenderani navo. Mukatarisa vanhu vane mauche, but matoilets ariko izvezvi mukatarisa maguta ese haana kugadzirwa nenzira yokuti vanokwanisa kumashandisawo. chechipiri inawe kuti havasi kukwanisa kuwana mari dziya dzinosapota kuti mabhizinesi akure kazhinji kacho ndo vanozowana mari kato vabve kwokupedzisira then chokupedzisira ndo nyaya dzeviolence dzatinoona mastreets dzinoitika mapurisa achiuya achinombora zvinhu zvavo vachivavhiringidza pavanoshandira nedzimwe dzenguva maitirwa zvinoita anenge asingataridzi hunhu kumapurisa vaita senge vanenge vava vachishari vachibata mhuka asi vanhu vane urema vanofanira kunge vachiona kuti vanovabatawo nenzira dzinoratidza kuti vane marights avo and vanhu vanofanira kuprotecta because vanenge vari vulnerable.
Zvii zvamunoda kuti zviitwe nehurumende vawadzai kana kuti zvigadziriswe?
National Police on Disability ngaugadziriswe ngauye nguva yarebesa chero uripo wachona ngaugadziriswe unge uchitaura zvimwe zvinhu zvandareva izvi zvekuti ngapasava nokuharaswa kwevanhu vanorama neurema hurumende ngaitore matanho kuvabatsira kuti vawane maservices kusa kunyanya nyaya dzedzidzo vamwe wacho vanosarira kumashure nenyaya yekuti havana mukana wokuenda kuzvikoro havana kuwana mukana wokunge vachiwana maopportunities ekuzvisumudzira saka toda kuti mutemo weudaro uyezve kumiririrwa kwavo muparamendi vanhu vanovamirira ngavawande nhamba iripo izvezvi ishoma ngavawande ndokuti mazwi avo anzwike chero mitemo yacho ikwanise kuchinjwa nokuti ndobasa reparamendi iroro chokupedzisira ndechekuti ngapave ngavawanewo mukana wokupiwa mari dzokukudza mabhizinesi avo sevavo vari muinformal sector nokuti vari kushandira mhuri dzavo vari kushandira nyika.
Makasvitsa here zvichemo izvi kuhurumende?
Tinogara tichisvitsa ende pane dzimwe nguva tinotombokurukura chaiko navo tinotarisira kuti this time vanoactavo pazvichemo zvedu zvatinogara chivapa.
Mukuru weVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasamil Wadzai vachitaura na Ray Choto weStudio 7 vari kuMaputo kuMozambique. Makwikwi echibuku Super Cup ari kupera mangwana kumandava stadium kuzvishavane apo zvikwata zveFC Platinum neNgezi Platinum zviri kurwira mukombe uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Premier Soccer League yamisa mitambo yese league ichipa nguva kufinari yechibuku Super Cup iyo iri pakati peFC Platinum neNgezi Platinum Stars mumandava stadium nemusi wesondo. Chimwe chezvikwata izvi chichabuda nemukombe pamwe nemari inoita iyo madhora zviuru makumba nomwe nezvishanu pachapera mutambo uyo uri kuunganidza mhuri yenhabvu muzvishavane. Hapana mangange mumutambo uyu sezvo zvikwata izvi zvikatadza kupedzerana munguva yakatarwa mutambo uyu unopedzwa nemapenareti. Asi aimbotambira maWarriors Dumisani Mpofu anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti zvikwata izvi zvicharwa kusvika muextra time asi hazvizopinde mumapenareti.
Game rakaoma kwazvo because mateam two aya pari zvino panguva inoiyi ndo mateam ari kupisa ndo mateam ari kutamba bhora rakanaka and the style of play nemaplayers acho ari kuFC Platinum nekungezi akafanana. Game iroro richasvika maybe extra time.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti chiri kunakidza pamutambo uyu ndechekuti zvikwata izvi zvakanangana nekufadza vateveri vazvo nekutora mukombe vasingatarise zvemari iripo.
Mutambo uyu kuchange kuri kumakubukasvi takatarisa vatambi vacho vese kuFC Platinum nekungezi kana pari pakupuhwa mari paya patinoti maincentive zvikwata izvozvo hazvinetseki saka vakomana ava humwe dzavo dzakazara apa chavari kungotambira imbiri yekuhwina mukombe uyu havasi kutambira kuti kumba kune nzara pa vachatambira kuti mbiri yekuti kungohwina mukombe.
Zvikwata izvi zvakambosangana mufainari yemakundano mamwe chetewo muna 2016 Ngezi Platinum Stars ikakunda muBaobab Stadium. Gore rino zvikwata izvi zvasangana mumitambo miviri muMandava Stadium chimwe chezvikwata izvi chichikunda mumutambo mumwe chete. Murairidzi weFC Platinum Nomeni Mapesa achange achitarisira zvibodzwa kubva kuna Kelvin Madzongwe, Innocent Mchaneka na Ronald chinyengetere kuti akunde mumutambo wakakosha uyu. Ngezi Platinum Stars ichange isina Denver Mukamba uyu akakuvara. Asi Rodwell Zakama ane chivimbo kuti Bruno Mtigu, Gerald Takwara, Quad Amin, Wellington Taderera na Frank Makarati vachange vachidya marasha semazuva ese. Mpofu uyo akambotambira zvekare Capes United anoti semaonero ake pakugumisira FC Platinum ndiwe chakunda asine zvibodzwa zvishoma shoma.
I will give FC Platinum kuti inowina game but narrow margin because these two teams they are playing good football.
Asi mteveri wengezi Platinum Stars muzare fungai muzane namo vanoti mukombe ndewavo.
Ya mandava imomo matakavarova tikutovarova mukombe ndewedu hatikutotora.
Pamusoro pemukombe nemari chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Zimbabwe yanga isina chikwata makwikwi muAfrica aya makore maviri apfuura. Highlanders ndiye akapedzisira kutora mukombe wechibuku Super Cup uyu muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan yazivisa nhasi kuti ichakokera musangano wemakurukota ezvekunze kwenyika dzeIslam mwedzi uno senzira yekuedza kumisa matambudziko munyaya dzeupfumi pamwe nerubatsiro muAfghanistan. Izvi zvaziviswa negurukota remupakistan rinoona nezvekunze kwenyika iyi Vasha Mahmud Quresh vachiti nyika makumi mashanu nenomwe dzichaita musangano uyu muIslamabad musi wa19 zvita. Mapurisa emudunhu reMichigan muAmerica anoti akasunga vabereki vemwana ari kupomerwa mhosva yokupfura vanhu vana vakafa pachikoro chake nemusi wechipiri. Amai Jennifer nemurume wavo vaJames Crumbley vasungwa nhasi muDetroit, Michigan sekutaura kwemapurisa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipagurirwa naMarvelous Musanganya uye asi nhasi uno muri kuchipagurirwa neni Rachel Tau ndiri muWashington DC. Nhasi tina muzvare Manyara Irene Muyenziwa, mutungamiri webato reFreedom of Rights and the Sovereign kana kuti Forus. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Muyenziwa.
Maita basa ndinotenda nekuve pano.
Muri mudzimai azvipira kupinda musarudzo yemutungamiri weZimbabwe. Chii chakapa kuti mutore danho iri?
Chakapa kuti nditore danho iri kungotarisa Zimbabwe mamiriro ayo ekuti vanhukadzi chaivo hatina manhamba dzakakwana mumapato mapato akasiyana nezvematongerwo enyika ipenemo mapato akasiyana chaiwo emumakambani arimo muno muZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakati ndisumuke ndione kuti ndingasumudzire sei vanhukadzi muno muZimbabwe.
Pane matambudziko amuri kusangana nawo here pashuviro yenyu yekuva mutungamiri wenyika ari wechidzimai?
Zvakati wandei zvandati ndasangana nazvo ndiri kunge ndichitarisa iyo pariyamendi yacho chaiyo kuti vangani vanhukadzi vanowanikwa vari mupariyamendi vachimirira miriro mabato akasiyana siyana ezvekutongwa kwedu kwenyika. Sezvamunoziva imi zvekuti African Union yakaseta mastandards avo ema 30% kota aya ekuti nyika nenyika inge ine 50 representation yevanhukadzi muparliament. Saka zvinhu zvezvinhu zvekuti ndozvandiri kukuchidzira chaizvo kuti iyo African Union Convention iyoyo yakapaswa inge ichiwanikwa ichibatika pamaitiro muno muZimbabwe. Saka sezvamunoona imi muno muZimbabwe tichangotanga kutisimudzire vanhu venyika ende tichitarisa zvakare kuti iyo chaivo vakatanga kutungamira nyika ino vanhu vakaita sana mbuya nehanda vaya ndovakanga vari vatungamiri vaiona kuti ngetiwane liberation freedom muno munyika. Saka zvinhu zvekuti ndakatarisa ndikaona kuti ah, kana vakabenga varipo makore atakatanga tichiti tiri kutsvaga freedom zvakavhoiswa nemunhu mukadzi, munhukadzi izwi rake ndorakasomuka richiti totaura sei nyika ino. Saka kuti takazobva sei padonzvo iroro rekuti toisa vanhukadzi ndora ndiri kutsvagana naro kuti chii chakaitika kubva kuna mbuya nehanda kusvika panguva ino kuti inda vanhukadzi tisina utungamiriro hwakakwana mumapato mapato akasiyana mukutungamirwa kwenyika yedu yeZimbabwe. So ndo zvimwe zvinhu zvandokutarisana nazvo izvozvo ndichitarisa kuti ndochinja sei iwo malaws acho ari muno muZimbabwe kuti tinge tichiwana zvinhu zvakadaro kuti zviwanikwe.
Mabatanyaya yakadzama muzvare muyenziwa yevanhukadzi. Nguva zhinji tinonzwa madzimai achichema chema kuti haatsigirane chavo chaanogona kuputsirana pasi. Muri kusanganawo here nedambudziko iri?
Ene ndo dambudziko huru randiri kusangana naro iroro. Ndahangizive kuti tichaise here kugamuchidzana kwakakwana kwevanhu isu vanhukadzi kuti tiungane tisangane tinge tichitaudzana pamwe chete nekuti tinge tichisumudzirana isu tiri isu vanhukadzi tisati tambotanga kutarisa kuti varume vanhurume vanofungei pamusoro pezvedu. Ndahandiri mune imwe meeting yeelectoral reform yandakapinda mavhiki mairi apfuura zviri zvinhu zvokuti takabata tichitarisa kutosumudzirana sei mumaelectoral reform tichitarisa kuti munhukadzi basa rake nderipi. Ndamuchitarisa imi muchiona vanhu zhinji zhinji chaivo vanovhota muno muZimbabwe. Maresults iwayo andambotaura iyo emapato ana Zimbabwe Women Resource Center and Networking vari kutotarisa kuti isu vanhukadzi tisu vanhu vanovhota iti 75% vazhinji vari kuvhota vanhukadzi ende tikutoudzwa kunzi 75% as compared kuvanhurume. Saka zvinhu zvekuti saka kana chisu tiri kubuda tichiunganidza kuti tinge nyika yedu ichijekeserana tati tisatsa kuti chii chinomboita kuti tisakuzozirani isu vanhukadzi pachezvedu kana tichiwanikwa tichinoo kuti isu voisi renu rekuvhota ndiro riri pamberi asi chinozo kodzeka kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatana pakati pedu kuti titaudzane tisumudzirane izvo ndo zvinhu zvandiri kufamba mativi mana senyika yemuno muZimbabwe ndichikurudzira vanhukadzi ndichitarisa nekuti iwo maprojects avanoita vari kumbosumudzirana zvakadii kuti tizosvika pakuti tosumudzirana sei tichibatanidza mabato mapato akasiyana ayo emuno muZimbabwe. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti ndikutenderera nyika yese ndichindoone kuti ndingakwanise kubatanidza pfungwa dzevanhukadzi kuti vasumudzirane ipo pangu.
Aiwa, tinotenda muzvare muyenziwa nekuva nemukana wokutaura pachirongwa chedu chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Maita basa.
Manga makateerera kuna muzvare Irene Muyenziwa, mutungamiri weFreedom of Rights Under Sovereign, muchirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Anga achikupagurirai chirongwa chino nhasi, ndini wenyu Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochenda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Svondo rino tiri kutarisa nezvemazuva gumi nematanhatu kana kuti 16 days of activism ekuyeuchidzana pamusoro pekuipa kwemhirizhonga inoitwa zvikuru kumadzimai nevanasikana. Muhurukuro yedu tina vatemba nzounenda vesangano revarume svinurai vhukani madhodha kuti tinzwewo kuti vari kubata sei mazuva gumi nematanhatu aya sesangano, uyewo kuti kune vanhurume here vari kusanganawo nenyaya dzemhirizhonga. Tinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vanzounenda.
Mazvita Vakandemiri, mufaro mufaro wangu kuve pachirongwa ndichikwazisa vateereri vese vestudio 7 vakatekeshera pasi rose. Regai nditi mhirizhonga inoitwa nevanhurume kuvanhukadzi ndeimwe yenzira kana kuti ye type de gender based violence dzinoitika musociety medu, haisiriyo yoga enda andirambe kuti zvakadaro zvinoitika. Asi nyaya yandanga ndichida kuti ndinyanyotaura zvizhinji ndeyekuti chandingangoda kuti vanhu vazive ndechekuti 16 days of activism against gender based violence mazuva gumi namatanhatu anongove ekurangarira kurwisana kana kuti mabasa ese anoitwa pakurwisana nemhirizhonga inoitika mungave mudzimba mumarelationships kana kuti chii. Asi chinhu chakanyanyo kukosha ndechekuti timboziva ticho chacho chinombonzi gender based violence chii.
Mungachitsanangura here vanzo nenda
definition yakanyorwa nechirungu inoti GBV is that violence that is perpetrated against a person because of their sex. So ndochitini ni nyaya ye GBV haisi kuti ndiani aita GBV ba kana kuti aitiro. Nyaya iripo ndeyekuti 1 paitika violence here. Number 2 violence iyi yaitwa yaitirwa kumunhu iyeye chikonzero chiri chekuti munhu rumere kana kuti munhu kadzi ndo zvinoreva kuti tizoiti susu GBV. Imwe violence yese kana reason isiri yekuti wapunyikidzwa kana kuti washungurudzwa nenhau yekuti uri munhu rume kana kuti uri munhu kadzi, haisi gender based violence ba, iordinary violence wo, imwe yacho iordinary domestic violence. Reason ndo inonyatsoti tinyatsoburitsa zvinobatika zvinoti iyi GBV. Saka naizvozvo ndinoda kungoti pa 16 days sesangano rakafananawo nemamwe masangano eso ishuviro yedu kuti titi ngatirwisanei neinonzi gender based violence. Ende zvakakoshawo futi kuti tirwisane neviolence yese of any form of any nature and of any definition.
Vari kuwo here vanhurume vanoshungurudzwawo?
Vakandemiri ichokwadi chakazara kuti varume vari kusanganawo nekushungurudzwa nekumbunyikidzwa kana kuabhiusiwa munyika yedu yeZimbabwe uye pasi rose. Zvakawanda zvinosangana nazvo varume zvinoratidza kuti vari kushungurudzwa, vanotukwa, vanonyimwa bonde wananu, vanonyimwawo mari kana vasingaendiwo mabasa, vakadzi vashoma vanokwanisa kuchengeta murume asingasevenzi, zvichizokonzerazve imwe yatinoti emotional abuse yekuti zvimwe zvese kana zvichizenge zvaitika warohwa, watukwa, wadiwa, nyimwa mari, wanyimwa bonde. Asi zvinozokushungurudza mupfungwa zvakanyanya bhozi, unozosara uine kufunganya kwakanyanya kwekuti sei zvichiitikira ini, sei zviri kumbodai, Mwari vakandirasa here, ndiri chitukwa here kana kuti chii. Saka izvozvo varume vari kusangana nekushungurudzwa kwakanyanya.
Zvii zvamuri kuona zvinokonzeresa nyaya dzemhirizhonga idzodzi?
Zvizhinji zvatakaona zvinokonzeresa, but zvakanyanya kutibata kuti izvi ndo zvinokonzeresa kushungurudzwa kwevanhurume nevanakomana. Yekutanga inyaya yenhamo. Vashoma vanhukadzi vatiri kuona vanokwanisa kuchengeta vanhurume vasiri kushanda. Then pane nyaya yekuti umwe munhu kana akambonge ari mukushungurudzwa iye, tikasamubatsira timurehabilitate kuti adzokere musociety atambirike zvakanaka, tiri kukudza rimwe bhinya mangwana, tiri kukudza umwe munhu achashungurudza vanhurume kana kuti vanhukadzi mangwana. Saka tinoda kuti vanhu vese vanenge vashungurudzwa, hurumende nenyika dai vazviona zvakakodzera kuti kunge kuine nzira dza vano vakanadzo vanhu ivavo kuti vadzokere musociety vachidziva kuti zvakaitika zvakaitika, asi zvakatopera, ngatirarame zvakanaka zvawakaitirwa, usazviitire mumwe munhu.
Manga makateerera kuna vatemba nzounenda vesangano revarume svinurai vukane madhodha muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inoti haisi kufara nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti hapana zvinoda kuvandudzwa munyika zvinobata nyaya dzesarudzo. Sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti rakarangarira zuva reInternational Day of Persons with Disabilities zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.